Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikunguru 1 2022. Makateerera ku Studio 7 nefinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo nhatu dzebato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzinosungwa nemapurisa kuchimanimani mudunhu reManicaland dzichipomerwa mhosva yekupamba nhengo yezano PF. Vana veZimbabwe kumativi mana enyika vorangarira gamba renyika mushakabvuva Joshua Nkomo vachitarisa nhaka yavakasiya pamwe nemabasa avakabata mukuunza runyararo munyika kunyange hazvo paine vamwe vane maonero akasiyana. Kudzikira kwedenda reCOVID-19 pasi rose kwopa chivimbo chekumutsiridzwa kweboka rekushanyirwa kwenyika kunyange hazvo hondo iri pakati peUkraine neRussia iri kunzi iri kukanganisawo kumuka kweboka iri. Mhuri yemutambo weRugby yotarisira kuti chikwata cheZimbabwe chinokunda mumutambo wanhasi manheru apo chiri kusangana neIvory Coast mukwata fainari yemakundano e2022 Africa Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa kuchimanimani mudunhu reManicaland anonzi akasunga nhengo nhatu dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzichipomerwa mhosva yekuve nechekuita nekupambwa kwenhengo yezano PF uye varisa chigaro vebato iri mudunhu rebumba vaNicholas Madzianike. Vatatu vakasungwa ava vanoti vachengetanai Musudu, vaHakata Musudu pamwe navaAaron Chizemo uye vanonzi vachirumawo kwemapurisa uye vachiri kubatsira nekuferefetwa kwenyaya iyi. Tabata mutauriri weCCC mudunhu reManicaland vaDavid Panganai kuti tinzwe zvizhinji.
Ichokwadi kuti tine nhengo dzedu dzakabatwa dziri mumaoko memapurisa tichitaura kudai. Hatisati tave neumbo huri kutaurwa nemapurisa hwavainawo. Asi chatinoziva pamusoro penhengo dzedu idzi ndechekuti vanhu vanomirawo nzvimbo iri kufungidzirwa kunzi ndo yakave nzvimbo yakapedzisira kuonekwa uyo anonzi inhengo yezanu PF. Vatiri kutaura navo tichibvunzurudza kuti tinyatsonzwisisa kuti zvinodai zvakafamba sei. Vari kutiwo mumwe wevezanu PF ari kunzi haasi kuonekwa uyu. Munhu anga ari kupfungidzirwa kunzi pfungwa dzake dzinenge dzaadzaane kakuratsika. Nhengo dzedu tine chokwadi chekuti hadzinei nechekuita nekushayikwa kwaari kuitwa.
Vasungwa vatatu ava varipi kutaura kuno?
Vari mumaoko emapurisa. Mapurisa dambudziko ratinoita muno munyika medu nderekuti mapurisa akasunga munhu toti zvakafanana nemuchimanimani hatigone kuvawanira vanhu ivavo munzvimbo yechimanimani. Vanovabvisa pavanenge vachitarisirwa kunzi inharaunda inofanira kutarisa security nzvimbo iyoyo voendeswa kune imwe nzvimbo. Saka pari zvino hatiziva kuti vari pachiteshi chipi chemapurisa. Ndiro dambudziko ratiri kuita namapurisa munyika yedu.
Imi sebato mune matanho amuri kutorawo here ekuona kuti nyaya iyoyi yachenurwa sekutaura kwamuri kuita?
Isu zvatinogona kuita ndezvekushambadzira kuti kune avo vari munharaunda yechimanimani vangagona kunga vakasanganawo nepangadai paine munhu uyu ari kunzi ari kunyangaritwa nebato redu vagone kupa mapurisa kana vemhuri information kuitira kuti mapurisa asarambe akabata vanhu vasina mhosva.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reManicaland vaDavid Panganai vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Tabatawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati avabvuma kuti mapurisa ane vanhu vaakasunga pamusoro penyaya iyi uye ari kuferefeta kuti vaone kana nyaya iyi iine chekuita nezvematongerwo enyika.
Yeah, isi chini kuherekeza nyaya, parishini si atarisa ni mashuko akasa, kuditi moshaya kapara nanga, naka nato na para nanga, chini kuhuru, dhoba tuchagua sako na kuti, sawa ngorora kwenye dushidi shabu.
Sakawa na wanga ni warumo kwenye mapuri sawa kubatira kuherekeza.
Parishini si andinga tawiri si wana mtanga, asimgo chini kuhuru nyaya, yeye tuno tumirimo yu, achirumu senyere. Kana kuchukua hizo kutoka shagai tika hizi, kwanza shiru shema tungere ni kire, kana kuchukua.
Pana wamu warukuti murumo yano kuna nganga yeni dambu zikore urwere webfungwa, zinu shamu rukuta risa wewe.
Ndipo ndani chini kwa ngorora, ndipo nchi wana sema purika tu ni tete nyayo taka furika mazuri, taka furika fungwa, sina kumanya kutindi ninga shita kana kutindi ninga sina kushinda.
Vanga vari mutauri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunare ne Studio 7 ku Victoria Falls. Sezvo tichitema tisinadivira takarerekera, tabatawo mushandi mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi, vanotiwo bato ravo rezanu PF riri kushushikana zvikuru nekupambwa kwavanoti kwakaitwa madzianike nevanofungidzirwa kuti nhengo dzebato reCCC.
Ndinoda kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti musangano weZANU-PF neutungamiriri hwavo hwose kubva kune mutungamiriri wedu vamunangagwa vari kushushikana kwazvo nekuda kwekupambwa kwakaita nhengo yedu vanova chairman veward 6 chairmiti kuchimanimani comrade Nicholas Madzianike avo vaane mazuva vasiri kuonekwa mushure mekunge vakapambwa mubhawa rechisedze pavhumba business center nevatsigiri veCCC inotungamirirwa naChamisa vanosanganisira chengetanai Musudu, Akata Musudu, and Aaron Chizemo.
Sei mchifunga kuti kutsakatika kwao kune chekuita ne Batore Citizens Coalition for Change kanare CCC.
Vatatoa vanonzi wakaonekwa, vachi kakaradza nokubudisa comrade Nicholas Madzianike mbawa, ndokuenda naye panze kubva ipapa haana kuzowanikwa zvekare. Hapana ari kuziva kuti mupenyu here kana kuti wakatisiya. Hatizi kuti vakamuponda here kana kuti vakamuviga.
Imiwo seZANU PF zvi zvamuri kukurudzirawo kunhengo dzenyu pamusoro penyaya tichiona kuti ichiri mumaoko emapurisa vachiri kuferefeta.
Musangano weZANU PF zvichiteera zvabudiswa nemapurisa kuti nyanya nhatu idzi dziri mumaoko emapurisa dzichibatsira kuferefetwa kwenyaya idzi. Tinoda kukurudzira vana vese vemuZimbabwe kunyanya nyanya vechidiki vemusangano vatiri kuziva uye nokunzwa kuti vane ukasha vari kurwadziwa kwazvo nezvakaitika kunzvimbo yechimanimani. Kuti varambe vachitevedzera gwara rinoparwa nomutungamiriri wenyika vamunangagwa kuti vachengetedze runyararo apo mapurisa ari kupiwa nguva yekuferefeta nyaya iyi. Tinovimbisa zvekare vechidiki vemusangano weZANU-PF. Tinovimbisa zvekare mhuri yose yemuZimbabwe kuti ani naani anenge aita mhosva yezvematongerwo enyika kana mhosva ipi zvayo hapana ari pamusoro pemutemo wemuZimbabwe. We are all equal before the law. Munhu wese achabatwa achimira nemuchinjikwa wemhosva yapara. Kuvatatu ava tinozivisa vana vemuZimbabwe kuti mapurisa achaita basa ravo kana vachinge vabatwa vaine mhosva vachairipa mhosva iyoyo nomutongo wakaomarara.
Mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare neStudio 7. Nasi vana veZimbabwe kumativi mana enyika vari kurangarira gamba renyika mushakabvuva Joshua Nkomo avari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vachitarisa nhaka yavakasiya pamwe nemabasa avakabata mukuunza runyararo munyika makore maviri nematatu vashaya. Kunyanga hazvo paine vamwe vane maonero akasiyana-siyana nevamwe vana veZimbabwe vazhinji vari kuramba vachitungamidza mabasa avaNkomo. Ivanzi Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyika yese yaiziva vaNkomo sababa veZimbabwe kana kuti Father Zimbabwe kududzira chiremerera chavaipiwa segamba nevatsigiri vavo pamwe nevose vaitevera mabasa avaibata. Vazhinji vanoti chinhu chavanonyanyorangarirwa nacho kubatanidza nyika mugore ra1987 pakabatana mapato maviri anoti raitonga reZANU-PF nerezapu paUnity Accord. Izvi zvakauya mushure mekushungurudzwa kwavaNkomo pamwe nevatsigiri vavo uye kupondwa kwevanhu vanodarika zviuru zviviri kumatebeleland nemidlands nehurumende yevaive mutungamiri wehurumende panguvayo mushakabvu vaRobert Mugabe. Mukuru muboka rezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vanoti vaNkomo vanofanira kurangarirwa nekuti vakabata mabasa akakura munyika.
Isu kubato reZANU-PF tinocherechedza zuva iri nomufaro
Nekuti vangomo munhu wakatisiira chidzidzo. Chidzidzo chadataura icho kuti kunyangwe vari panhovo yavo yorufu, vangomo mashoko avo kupedzisira vachitaura neutungamiri wanga uripo, vanotaura kuti nyaya yevhu siyai magadzirisa, nyaya yevhu vakomana, vana vedu vatakarwira ivhu ravo ngavayananiswe nevhu ravo, kubva kuvarungu vakaripamba nechisimba tipe vanhu vedu ivhu.
Mutauriri webato rezapu vamusongerwa Ndlovu vanoti shoko guru ravakasiyirwa navangomo nderekuti vanhu vese dai vabatana munyika, zvisinei nekuti wabuda mumba mani kana kuti unotaura rurimi rupi.
Tinorangarira vangomo segamba remagamba rakatanga nyaya dzekurwira rusununguko rwevana veZimbabwe, asi chikuru chatinovarangarira nacho chishuviro chavo chekuti vana veZimbabwe vabatane kuitira kuti nyika yedu iite pundutso. Nokuti zvatakazoona tawana rusununguko handizvo zvavaishuvira. Vangomo vaishanda nemunhu wese wemuZimbabwe zvisinei nekuti abva kupi, anowera mutupo upi, akazvarwa kupi, vaishanda nemunhu wese vachibatanidza vanhu vemuZimbabwe.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachirwira kodzero dzevanhu, uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya, vanoti zita ravangomo haridzimiki mumagwaro enhoroondo yeZimbabwe.
Vese vatungamiri vomunoona vese vanhu vanava vari muzanu nevakashayika, vese vakanga vari pasi pavangomo, vakazopatsanurana vamwe vakuti havo zvezani havo. Asi kana tichitarira nhoroondo The Liberation of Zimbabwe, the second Chimurenga, mukuru wevanhu ava ndivangomo. Saka munhu watinorangarira somunhu akabatsira kusunungurwa kwenyika, somunhuzve angari pamberi pekuti nyaya yeminda idzose kuvanhu.
Gweta vachishanda vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika vanotiwo vangomo vaive nemuono mukuru wekukurudzira vechidiki kuti vapinde muzvigaro zveutungamiri.
VaJoshua Nkomo, kwavari tinodzidza kuisa nyika yedu pamberi pane kuzviisa isu pamberi, tinodzidza zvekare kukosha kwevechidiki. Vangomo munhu aitenda mune vechidiki, aitarisira kuti vechidiki vanozonge vari pamberi pekutungamira nyika yedu yeZimbabwe nezvose zvatinenge tichiita muZimbabwe.
Asi havasi vose vari kupembedza mabasa akabatwa navangomo, sezvo kune vamwe vari kuti vakatengesa kuburikidza nekubvuma kupinda muchibvumirano cherunyararo nebato rezanu PF mugore ra1987. Vamwe vaive nhengo dzebato rezapo vakazomutsiridza bato iri mushure mekushaya kwavangomo, asiwo vangomo vakashaya vari nhengo yezanu PF. Mwanakomana wavangomo vasimangilizwe Ngomo ndivo vave kutungamira bato rezapu, uye vanonzi vane shungu dzekubvisa mapfupa ababa vavo pamarinda anovigwa magamba enyika paHeroes Acre kuti vanochengetwa patsva kukezi kumusha kwavo. Vangomo vakashaya musi wa1 chikunguru 1999 vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere chegomarara. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Apo kutekeshera kwedenda reCOVID-19 pasi rose kwave kuita kuchiderera, kushanyirwa kwenzvimbo dzinoyevedza munyika kunonzi kwave kusimukira zvakare, kuchinyanyosimudzirwa nekushanya kwave kuita vanhu vemunyika kunzvimbo dzekushanyira dzakasiyana-siyana. Asi kuvekwo kwehondo pakati peRussia neUkraine kunonziwo kuri kuvhiringidzawo chikamu chekushanyirwa kwenyika ichi. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 mushure memusangano wavakaita nevatapi venhau muvulawayo nezuro vaClement Mukwasi, avo vanove mutungamiri wemubatanidzwa wevashandirwi vari muboka rezvekushanyirwa kwenyika weEmployers Association of the Tourism and Safari Operators, vakati maonero avo ndeyekuti mabasa ekushanya ave kusimukira zvekare mushure mekumbovhiringidzwa nekuvekwa kwedenda reCOVID-19. VaMukwasi vakati kushanya kwevanhu vemuno munyika kuri kubatsira kusimudzira mabasa ekushanya, asi vakabvuma kuti mitengo inobhadhariswa nevemabhizimisi ezvekushanya yakati kwirei zvakanyanya, izvo zvinoita kuti vakawanda vasakwanisa kushanyira nzvimbo dzakawanda dzinoyevedza dzemunyika.
taingo isa mapraise angaripo akafanana evanhu vekunze nevanhu vemuno asi zvatichaura izvozvi sevanhu vari kugamuchira vashanyi ndezvekuti tive nemapraise akasiyana pakati pevanhu vemuno muZimbabwe nevanhu vanobva kune dzimwe nyika yatinoti two tire price model kuitira kuti vashanyi vemuZimbabwe vakwanisewo kufamba vachiona nhaka yavo munyika muno zvisinganyanya kuvadhurira
vamukwasi vakati kuveko kwehondo pakati penyika dzeRussia neUkraine uko kwakonzera kusagadzikana kweupfumi hwenyika dzepasi rose kuri kuvhiringidzawo nyaya dzekushanyirwa kwenyika nedzimwe nzira taedza kunzwa kugurukota rezvemamiriro ekunze nezvekushanya vamangaliso ndlovu asi vati vange vasingakwanisi kutaura nesu nekuti vange vari parwendo taedzawo kunzwa kubva kumukuru weZimbabwe Tourism Authority vagive mochi dzidzi asi vati vange vari mumusangano panyaya yekuti kuve kwemapopoma eVictoria Falls pasi peUNESCO World Heritage Site hakuvhiringidzwe here nekuvakwa kuri kuramba kuchiitwa mabhizimisi akaita semahotera mudhorobha rine mapopoma aya reVictoria Falls vamukwasi vakati sangano ravo nevamwe vari mubhizimisi rekushanyirwa kwenyika vari kuita zvose zvavanogona vachishanda nehurumende kuti mapopoma arambe akachengetedzeka
izvozvi IUCN Zambia neZimbabwe zviri kushanda pamwe chete kutarisa marecommendations akapiwa kuti tirambe tiripo pa World Heritage Site. Remember, isu senyika Zimbabwe tisu takaenda tikanokumbira tiswe pa World Heritage Site tikazvisira mitemo yatakati chateera. Mitemo iyo iri kuteerwa. Victoria Falls yava city semao masitiwo asi kune mitemo inoteverwa pese panonzi panovakwa.
Vaimanyo fundira mukuru wesangano reSafari Operators Association of Zimbabwe vafundira vabvumawo kuti kuwedzera kwekushanya kwevanhu vemunyika kuri kubatsira kusimudzira mabasa ekushanya vakati zvakakosha kuti kurambe kuchikurudzirwa.
Kufamba kwatakaona kwakanyanyisa kwainai kutifadza ndiko kuti avo vanhu vemuno muZimbabwe vakavone shungu dzekuti vafambire dzimwe nzvimbo dzavanga vasingazive muno muZimbabwe yatinoti domestic tourism. Chinhu chatinotarisira kutoda kuchikurudzira kuitira ramangwana tikasangana nezvimwe zvinotinetsa zvinotikozhera zvinoita kuti vokudzira vatadze kuuya tikwanise kurarama nekuriritira mabhizinesi edu
pamwe chete nekurima nezvezvicherwa. Asi nekuda kwedenda reCovid-19 kushanyirwa kwenyika nevanobva kunze kunonzi nebazi rezvekushanyirwa kwenyika kwakadzikira nezvikamu makumi mana kubva muzana mugore rapera ra2021. Vanhu vanosvika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nezvishanu zvine mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 375,799 ndivo chete vakapinda munyika gore rapera kubva pavanhu zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 630,369 vakashanyira nyika muna 2020. Boka reTourism Satellite Account TSA iro rinopa upfumi hunoiswa munyika kubva mukushanyirwa kwenyika rakazivisa kuti muna 2019 boka rekushanyirwa kwenyika rakaisa zvikamu zvitanhatu nezviga zvitatu kubva muzana kana kuti 6.3% pamari yakawanikwa nenyika inove 1.23 billion. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzanai Musengi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zveSomalia pasi rose nhasi zvacherechedza makore makumi matanhatu nemaviri kana kuti 62 zvavana rusununguko zvichichushikana nerimangwana rine rima riri kukonzerwa nekusanaya kwemvura zvakanaka, kushomeka kwechikafu uye kukwira kwemutengo yezvinhu zvakanyanya kana kuti inflation. Zororo remusi wa1 chikunguru iri rinocherechedza zuva rakawana kuzvitonga kweSomalia kubva kuutongo hweBritain neItaly makore makumi matanhatu nemaviri adarika. Zvombo zvemuchadenga zvakandwa neRussia zvauraya vanhu vangangosvika makumi maviri nemumwe kana kuti 21 uye kukuvadza vakawanda mudunhu reOdessa muUkraine nhasi. Imwe nzvimbo dzanangwa nezvombo izvi chivakwa chinogara vanhu. Vakuru vemauto muUkraine vanoti vaviri vevanhu vaurayiwa vana vadiki uye kutsvagwa kwevangadai vapona kuchiri kuenderera mberi. Vamwe varimi vanoti vari kutadza kutengesa zvirimwa zvavo kuGrain Marketing Board GMB nekuda kwekudhura kwavanoti kuri kuita motokari dzekutakurisa zvirimwa izvi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimi webinzi anoti ari kutadza kuendesa binzi rake kudepot reGMB kuBanget ndiva Kingston muJerry. Vamujeri vanoti vedzimotokari vari kuda madhora maviri kuAmerica kutakura saga rimwe chete mari yavanoti vanenge vasina.
Mari dzavari kuchaja dzachifamba musara sezvo izvozvi pamuri kuona ndichibva apa kapa. Ndiri pambidzi apo pamupanonzwa mvuwapo. Ndakaunza ndofunga 2 tons zesuya binzi apo handitika. Asi moto yakatondirova inini $2 per bag kusvika vachitoda yusa. Hanzoona saukazokakuleta mari iyoyo nemari yaunozobhadzara kunoku. Unozoona kuti murimi pano zvawashandira unenge uchikwaema profit. Unozoona kuti netransport cost nezvimwe wasara usina chawanyasa.
Vamujeri vanoti vari kutadzawo kutengesa chibage chavo vachinzi chibage chavo chichiri chinyoro.
Izvozvi tine chibage chiri kumba chiri kubiwa nembavha chiri kunzi chinyoro. Handitika chikutoshirwa dai paisiwa anonzi machi ekuomesa madress.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekutsvilo nemudunhu rezvimba vatakunda maposa ava vanotiwo zvakare mari yavo yemari ngazuva kana kuti masunflower avakaendesa kuJMB mwedzi wapera haisati yauya. Vamaposa vanoti kana mari yezvimwe zvirimwa zvinorimwa nevashoma ichinonoka, vanoti mari dzisanyanya kunonoka kana varimi vakawanda vave kuendesa chibage.
Ndakasanga dambudziko rekuti ndakadhirivhara masunflower angu
mangani
2 tons musi wa27 May pandakazobharira mari yacho kusera zuro. But ine madonha kuti areti manji yaasiki mani apainenge iri swipe kam kunotenga mumashopu kwadedzera $6.20 padhora. Saka ndakatengesa apa yanga iri kuma$3.20.
Mumwe murimi vaonias mawadza vanoti mari dzekuamerica dzakavimbiswa neGMB hadzisi kubhadharwawo nenguva kunyange vakamanikidzwa kuvhura maakaunti emari dzekuAmerica kana kuti nostro accounts.
Vachitokandira $90 paevery ton yemasunflower. Saka ipa ndaenda kuzocheka kuti akaunti yachakamira sei, haina kurivhuliti. Zvati vatauri menda kubhengi kuchinhuwai kuti sei isina kupinda.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union of Zimbabwe, amai mai wePGT vanoti dambudziko rekudhura kwekutakurisa zvirimwa rakatekeshera nyika yose zvisinei nekuti GMB yakavhura madepoti madiki munzvimbo dziri kure.
Varimi vanorima zvirimwa zvinotengeswa kumaGMB depo vane dambudziko guru pakutakura zvirimwa zvavo kuendesa kuGMB iri munharaunda mavo. Nyangwe hazvo GMB yakavhura madepo munzvimbo dziri kumaruwa, asi vazhinji vano toda chokutakurisa kuti vasvike GMB depo.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidzawo kuti michina yekuomesa chibage yakaiswa mumadepot eGMB mudunhu reMashonaland West haina kumbobvira yashanda. Patabvunza kuti sei mari dzevarimi dziri kunonoka kuuya asi vakavimbisa kubhadhara varimi mumazuva maviri, uye kuti sei michina iyi yakauya isingashande uye yakaita marii, mutauriri weGMB vaNixon Kanyemba vanoti vanga vasati vapiwa mvumo yekupindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo, kunyange vachimhinduro dzavainge vakagadzira dzichiri kuvakuru veGMB.
Ini zvandoita ikaunondipa mubvunzo handisi ndopindura right ndoendesa kuvakuru kuti right mhinduro dzangu ndedzidzidzisaitekiniki yavo tenderera varungotenderera varungotenderera.
Gurukota redunhu reMashonaland West amai Mary Muliswa Chikoka vakabvuma kuti migwagwa haisi kugadzirwa nemakanzuru kunyange vari kupiwa mari nebazi reZimbabwe National Road Authority kana kuti ZINARA pavakaita musangano nevakuru vemakanzuru muna kubvumbi gore rino. Amai Muliswa Chikoka vanoti kusagadzirwa kwemigwagwa kunoita kuti mari dzekufambisa nekutakurwa kwezvirimwa kudhure. Asi makanzuru anoti mari yekugadzira migwagwa inouya nguva yapera, uye inouya iri mari yemabhondi emunyika, asi vanogadzira migwagwa vachida kubhadharwa nemadhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Muri yemutambo rugby yotarisira kuti chikwata cheZimbabwe chinokunda mumutambo wanhasi Maneru apo chiri kusangana neIvory Coast mukwata final yemakundano 2022 Africa Cup ayo ari kushandiswa zvakare senzira yekuenda kuWorld Cup ya 2023. Michael Kariati anotipa zvizere.
Kwa sara awa, nema minutes anorau zira kutikuwa tache Zimbabwe, chipinde mnandare stage raid Pierre Deloitte Stadium, mumasei, kunyika ye France mtambo, we quarter final 2022 Rugby Africa Cup ne Ivory Coast. Vate vire chikwata ichi, vane chivimbo, cheukuti Zimbabwe ino kunda mumtambo uyu, kot ichene senzira yayo, ye kuenda kumakundano A2023 World Cup. Zvikwata zvisere mumtambo uyu muAfrica, zvakaungana muFrance kurwira mukombe weAfrica Cup, vanotora mukombe uyu, vachiwana tikiti rekuenda ku2023 World Cup. Zimbabwe iri kupinda mumutambo neIvory Coast ine manyawi mushure mekurova Netherlands 30-7 mumutambo wekuedzana masimba svondo rapera. Murairidzi wechikwata cheOld Harariens Derek Chiwara anoti hapana chinotadzisa Zimbabwe kukunda mushure megadziriro yakasimba yemutambo uyu.
Kunda yes tichakunda nokuti ma preparations atati taita hatisati taita kwengwa yakareba ende ndingangoti coach Dawson vanyasowana mukana yoku prepare team vanyasowana ma players avanoda.
Ma Sebus angari mukamba kubva muna kurume apo vaigadzirira vari mu South Africa umo vakatamba zvekare makundano eCurry Cup Division 1. Chiwara anoti vatambi veZimbabwe vanofarira kutevera urongwa kana kuti game plan yemurairidzi wavo Brendan Dawson kuti vabudirire sezviri kutarisirwa.
Chiripo chete ndechoti tikwanise kutamba game plan yekudiwa tizivewo kuti aiwa isusu pedu patakasimba ndepapi tichikwanisa kukunda. Iyo Ivory Coast chero zvavo vane matamba vari kuFrance vakati wandei hazvireve kuti vanotikunda because isusu chatufana kungoita chete kutamba tichiziva zvatinogona toshandisawo game pattern yedu zvakanaka-naka.
Mutungamiri weZimbabwe Rugby vaAaron Jani vanoti mutambo uyu unenge wakaoma asi pakugumisira vari kuona Zimbabwe ichikunda.
Tinotarisira kuti mutambo uyu unenge wakaoma zvikuru nekuti inyanzvi dzoga dzasangana asi nemashandiro ataita kuenda kuCurry Cup tinoona kuti zvingangoendeka.
Vajani varikurudzira kuti vatambi vaite nepese pavanogona vachizviva kuti nyika yese iri kutarisira chinhu chimwe chete kubva kwavari chinove kukunda. Pari zvino Zimbabwe iri pachinhano chemakumi maviri nenomwe pasi rese, Ivory Coast iri pachinzvimbo chemakumi mana nembiri. Asi mumwe murayiridzi wemutambo uyu Edmond Mutetwa anoti Zimbabwe haifanira kutarisa zvese izvi nekuti mukuderera ndimo munobuda kukundwa.
Vakomana ngavasimbe, ngavarege kuandareta Ivory Coast, ngavangofokasa vozozviona vamunandare.
Zimbabwe iyo iri kutungamirwa naHilton Mudariki iri kutarisira mashiripiti kubva kuvatambi vayo vanosanganisira Victor Mpunga, Shane Makombe, Matthew McNabb, Takudzwa Chieza naTapiwa Mafura. Totarisa mutambo wenhabvu. Mitambo yeKasolaga Premier Soccer League iriko svondo rino yakamira seizvi. Mugovera ZPC Kariba vs Yada Nyamunga, Black Rhinos vs Herentals Vengere, Harare City vs Cape United National Sports Stadium, Chicken Inn vs FC Platinum Luveve, neSondo Ngezi Platinum Stars vs Highlanders Baobab, Dynamos vs Triangle Rufaro, Blue Chiefs vs Cranbourne Bullets Luveve, Manika Diamonds vs Blair City Sakuba, Wawa vs Tenax Ascot. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Musakangano wachirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa nezvenhaka nemabasa zvakasiyiwa negamba renyika mushakabvu vaJoshua Nkomo. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro wenhau zvakare. Nengo natu zebato re Citizens Coalition for Change zinosungwa nemapurisa kuchimanimani kumanikaland zichipomerwa mosva yekupamba sachigaro vezano PF mudunhu rebumba vaNicholas Madzianike. Vana veZimbabwe vorangarira gamba renyika vaJoshua Nkomo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ii. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Gibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA ndebe.